manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera kuvhumbi 11 2020. Makateerera ku Studio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ona zvakakodzera kuti tivhure mimwe misika inotengesa miriwo namatomatisi muguta redu reGweru pamwe chete nenzvimbo dzinogara vagari vakawanda dzemukoba 6 shopping center, mukoba 14, mukoba 16 kusenga kumutapa. Misika iyi ichange ichivhurwa kubva nenguva dza 9 o'clock makuseni kusvika nenguva dza 1.
Kanzuri yeguta reGweru yoronga kuvhura mimwe misika muguta iri kuitira kuti vanorarama nekutengesa muriwo madomasi nezvimwe vasaomirwa neupenyu munguva iyo nyika inenge yakavharwa. Vanotengesa mumigwagwa voenderera vachitengesa zvinhu zvavo vasina kuzvidzivirira panguva iyo nyika yakavharwa kwemazuva makumi maviri nerimwe.
Chokwadi takangobatwa tichibva tanzi muquarantine. Vanhu vakabatwa tiripo vanonokwana kuita 400 varipo panapa. Asi maitikiro acho manje ari kuita quarantine acho kuti patinodyira matoilets acho hatina masanitizer. Hazvipo zvinhu zvese izvozvazvi.
Vanhu vanodarika mazana mana vakadzingwa kuBotswana vanoti vari kugara vakamanikidzana paPlumtree High School pavakachengetedzwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kanzuri yeguta reGweru inoti iri kutarisira kuvhura mimwe misika svondo rinouya senzira yekurerutsira vanhu vanorarama nekutengesa uye kubatsirawo veruzhinji kuti vakwanise kuwana zvinhu zvakaita semuriwo nezvimwe zvinodiwa mazuva ose mukurarama kwevanhu. Kanzuri iyi inoti ichatara nzira dzekutevedza kuitira kuti chirwere checoronavirus chisapararire. Chirwere ichi chabata vanhu 13 uye kuuraya vanhu 3 muZimbabwe. Taura Shava anotipanya inotevera.
Meya weguta reGweru vaJosiah Makombe vaudza Studio 7 kuti kanzuro yavo iyo iri kushanda nemapazi ehurumende panyaya iyi iri mushishi kugadzirisa kuti mimwe misika ivhure muguta iri svondo rinouya. VaMakombe vati vari kugadzirisawo kuti pave nenzira dzakasimba dzekudzivirira kuti vanhu vasatapurira nechirwere checoronavirus icho chauraya vanhu 3 muZimbabwe mushure mekubata vanhu 13.
Patichavhura misika iyi pose panovhurwa pachange paine mvura yekuitira kuti vanhu vakwanise kugeza maoko zvakare nematoilets anoshanda. Tichaisa urongwa hwekuti vanhu vanenge vakamira distance inotendekwa yesocial distance yeemita to 2 meters kuitira kuti vanhu varege kuparadzira chirwere cheCOVID-19. Vanhu vachange vachivhura misika iyi vanhu vakarejestwa mumabhuku edu eSeat of Gweru avo vari kubhadharawo zvakare.
Izvi zvatambirwa nemufaro nemukuru werimwe sangano rinomiririra vagari reGweru Residents and Ratepayers Association GRA vaCornelius Lipiwe avo vati danho iri richarerutsira vagari sezvo zvinhu zvakaita semuriwo madomasi nezvimwe zvange zvave kudhura nekuti zvange zvave kutengeswa nevashoma. Asi vatiwo zvakakosha kuti vanhu varambe vachitevedzera zvose zviri kukurudzirwa pakudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus.
Kuvharwa kombe kwakaita nzvimbo dzekutengesera, kuvharwa kwange kwakaita nzvimbo dzekuti vanhu vange vachitengesa zvinoreva nzara. Saka hurumende yanzwisisa isusu ngatichitorai mukana uyu, asi tirambe tichinzwisisa kuti social distancing is important, kugeza maoko kwedu kwakakosha. Tirambe tichiita izvozvo kuitira tisatapurirana chirwere ichi.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa dii regurukota rezvematunhu vaJulai Moyo kanawo gurukota rezveutano kuti tinzwe pamire hurumende padanho riri kutorwa nekanzuro yeGweru. Nharembozha dzevaviri ava dzanga dzichinetsa kubata. Muneimwe onyaya, sanganore gra, raka batana ni sanganore Gweru Residence Forum, raka kuidza kudarere High Court, chikumbiro che chimbi chimbi, chekuti dare iriripe mtongo, wekuti kanzuru ye gutare Gweru, ipe wagari mvura ya kakwana, kunyanya panguwa ino irikunzi wanu wagari mzimba zao, sinzira ya kuzivira kupararira kwe chiruwera che coronavirus. Gwetari rikumirira vagari wa Reginald Chidawanyika wabvuma kuti vakakwidza chikumbiro ichi kudarire High Court asi vati hapana zvakawanda zvavangakwanisa kutaura sezvo chikumbiro ichi chisati chanzwikwa. Mukuru wesangano reGweru Residence Forum vaCharles Mazorodze vati pave nenguva yakareba vamwe vagari vasingawane mvura zvachose izvo vati zvinogona kupinza upenyu hwavo panjodzi panguva ino yechirwere checoronavirus.
Panga pane nyaya dzakawanda dzachitaurika kuti pazoita mavota base pazodini pazodini zvinova zvaita kuti vagari vatadze kuwana mvura. Saka ndochikumbiro chatakanyanya kunyanya chokudara kuti hatati chikumbira kuti vatipewo chirango ichocho chokuti mvura inge ichiwanikwa kuvagari nguva nenguva. Takatarisana ne 2-9 days lockdown uye takatarisana nenyaya yesocial distancing yechirwere chakatarisana checoronavirus.
Mutauriri wekanzuro yeguta reGweru Muzvare Vimba Ichingwara Musee vabvuma kuti vakatambira magwaro enyaya iyi.
Wangu takatumira mapepa iwawo ekumatare edzimosha naizvozvo sekanzuro tichapindura zvinoenderana tomirira mutongo watichapiwa.
Sezvo nyaya iyi iri yechimbi chimbi inogona kunzwikwa chero nguva. Mudzidzisi wezvidzidzo zvepamusoro zvekutongwa kwematunhu uye vari muongorori wezvematongerwo enyika akazvimirira vaVincent Chakunda vanoti mvura chinhu chakakosha zvikuru muupenyu hwevagari vachitiwo zvakanaka kuti vagari vakwire kumatare senzira yekurwira kodzero dzavo. VaChakunda vanoti kunyange hazvo pane zvimhinga mupinyi zvinoita kuti makanzuro atadze kuwanisa vagari mvura sezvakafanira, makanzuro anofanirwa kuita zvose zvaanogona kuti vagari vawane mvura uye hurumende inofanirwa kubatsira zvikuru panyaya iyi.
Hurumende ine basa guru through iwayo magrants through maintergovernmental transfers uye hurumende ine rimwe basa rakakosha rokuopena ukama hwemakanzuro edu kuno nemamwe ekuzhe kana kuti nehurumende dzekuzhe kana kuti nemabhanga ekuzhe through kufacilitate riyaro munozoti public guaranteed debt hurumende yonoita guarantee makanzuro achikwanisa kukwereta mari kunze kana kuti hurumende yonokwereta mari kunze yoya yo supporta infrastructure yemvura kumakanzuro but isiri mari yavanopiwa mahara iri a loan facility pakatenderanwa futi kuti kanzuro ingazodzosa mari iyi sei.
Mutevedzeri wegurukota rezvekutongwa kwematunhu amai Marian Chombo vati vange vasingakwanisi kutaura nesu sezvo vange vari mumusangano une chekuita nezvechirwere checoronavirus. Munguva pfupi yapfuura dare repamusoro rakapa mutongo wekuti kanzuro yeguta reHarare iwanise vagari mvura yakakwana mushure mekunge sangano recombined Harare Residents Association rakwira kudare iri nechikumbiro chimwe chete. Ndakamirira Studio 7 muGweru, ndini Taurai Shava.
Vamwe varimi nevanotengesa mimigwagwa varikuenderera mberi vachitengesa zvinhu zvavo kumativi emigwagwa mukuru weHarare Gweru kunyange hazvo hurumende yakadzinga mutemo wokuti vanhu vagare mudzimba dzavo kwemazuva makumi maviri nerimwe senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Chirwere ichi chabata vanhu gumi nevatatu uye kuuraya vanhu vatatu muZimbabwe. Rutendi Mawere anotipa nyaya inotevera.
Studio 7 yaona vanhu vakawanda vanga vachitengesa zvinhu zvavo mumugwagwa uyu kuvanhu vanga vachipfuura nedzimotikari. Asi vatengesa vanga vasina kuzvidzivirira kubudikidza nekupfeka magirovhosi mumaoko avo pamwe nekuisa mamaski kumeso kwavo kuitira kuti vasabatwa kana kutapurira vamwe chirwere checoronavirus. Izvi zvinogona kupinza vanhu vakawanda munjodzi yekubata chirwere ichi icho chauraya vanhu vanodarika zviuru zana nezvitatu pasi rose uye kubata vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nemazana manomwe ezviuru pasi rose. Mumwe murima angoda kuzivikanwa nezita rekuti Charles uyo anga achitengesa kunze kweguta recheGutu audza Studio 7 kuti kunyange hazvo nyika yakavharwa havagoni kuchengeta zvirimwa zvavo kwemazuva makumi maviri nerimwe akatarwa. Murimi uyu acharamba achitengesa madomasi, mazai pamwe nebinzi kuitira kuti zvisaore pasina zvitenga.
Rima tiri pachegutu. Chatiitisa kuti tigokwanisa kuya kuzotengesa maproduces edu inyaya yekuti tinorima. Saka anokwanisa kuipa tikaramba tiri mudzimba for the next 21 days. Hapana kwatinozokwanisa kuwana mari. Nzara inenge ichitirova mumba. Hatina zvimwe zvatingakwanisa kuzoita nawo kuti tikwanise kuzoramba tirima.
Momo anga achitengesa magaka vatinotenda ndou vaudza Studio 7 kuti havaoni pane dambudziko pakutengesa kwavo sezvo vanhu vanenge vari vashoma panzvimbo yavanenge vachitengesera.
Ndinenge pane chakaipa as long tisingaite more than 10 sezvino zvitwa pamafilm ekuzvuti vanhu vanenge vakazara zara. Kana vanhu vari vashoma sezvo 2-3 mugona patrone more than a meter but I think it's okay as long as vanhu vasingazowani just panzvimbo 1. Zvinoita kuti zvifambise utachiwana hwekura.
Vandou vatiwo kunyange hazvo vachinzwa kutya nebasa ravari kuita panguva ino yechirwere checovid-19 vati hapana zvekuita sezvo vachirarama nekutengesa zvinhu mumigwagwa. Asi vatiwo vari kutora matanho akasiyana siyana mukuedza kudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19 ichi pavanenge vachitengesa kusanganisira kusabatana maoko nevatengi uye kugara vachishandisa mushonga wokuchenesa maoko avo nguva dzose. Asi vandoo vabvuma kuti vanogona kubatirira chirwere ichi pamari yavanopiwa nevatengi sezvo vachingotengesa zvirimwa zvavo nemari yemusho uye vasina kupfeka magirovhosi.
Panotityisa ya but magirovhosi tinawo zvepa kuti kana takuseva hatiwanzobatana neyo maoko maoko ayo. Tine maplastic atinoisira zvinhu hatipane nezvinhu maoko. Pamari panotonezi kuti tichitongobva kumba tichitobva panapa tinotonogeza maoko nemasanitizer chaivo.
Momo anga achitengesera kunze kweguta reGweru audza Studio 7 kuti kunyange achiziva kuti kutengesa uku kunomuisa panjodzi ati ari kuenderera mberi nebasa rake kuti awane cheuviri. Studio 7 yaongorora ikaona kuti mapurisa nemasoja ari kutenderera mumaguta pamwe nekuongorora vanofamba pakupinda nekubuda mumaguta, asi mushure mekubuda mumaguta hakuna vari kuongorora. Mutauriri wemapurisa Vapo Unyati vaudza Studio 7 parunhare kuti mapurisa achange achiongorora kuti kune vatengesi vari mumugwagwa here. Vanyati vati zvakakosha kuti vanhu vativedzere zvakatarwa kuti nyika ikwanise kurwisa chirwere checoronavirus ichi.
Mashipirawa tinotomaendesa kumaofisa commanding provinces vekuChinoyi, Mashwest, vekuMidlands. Kuitira kuti vaongorore zviri kuitika ikoko kuti zviri kumbofamba sei, nokuti nyaya hombe ndeye kuti vanhu ngavachengetedze utano uyezve vaite zvinhu zvakataurwa nehurumende apo tiri kurwisana nechirwere checovid-19.
Asi masangano anomiririra vatengesi vemumugwagwa anoti kuvharwa kwenyika kwakaisa nhengo dzavo parumana nzombe sezvo dzisina dzimwe nzira dzekuwana zvekuzviraramisa. Zimbabwe yakavharwa nemutungamiriri wenyika mwedzi wapera kwemazuva 21 senzira yekudzivirira chirwere checovid-19 icho chasiya vanhu vanodarika mabhiriyoni mana vachigara mudzimba pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muchegutu ndine Tendo Mawere.
Vanhu vanodarika mazana mana vakadzingwa kuBotswana vanoti vari kugara vakamanikidzana pachikoro chePlumtree High School kuPlumtree mudunhu reMatabeleland South. Vanhu ava vanoti vakanzi vagare panzvimbo iyi kwemazuva 21 pachiongororwa kuti vane chirwere checoronavirus here kana kuti kwete. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuvakuru vanoona nezvekupinda pamwe nekubuda kwevanhu munyika kuitira kuti tinzwewo divi rehurumende pane zviri kuitika izvi. Asi chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri paPlumtree High School icho chisina kudomwa nezita racho chinoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka paPlumtree.
Chokwadi, takangobatwa tichibva tanzi muquarantine. Vanhu vakabatwa tiripo vanhu vanokwana kuita 400 varipo panapa. Asi maitikiro acho manje ari kuita quarantine yacho kuti patinodyira matoilets acho hatina masanitizer. Hazvipo zvinhu zvese izvozvo zvazvino. Saka ndozviri kunyanyorwadza. Tirikungodya takaungana mukati imomo kunge mombe. Saka pari kutobhohwa kugara panhu pachoni. vekurara ndizvo tungorara mumidhadhadhai ndomatiri kurara muzvimafuretsi zvakangodaro daro izvo bati pekudyira patiri kudyira nezvinhu zvacho zvatiri kudyira zvacho ndozvisingaiti
kunyange hazvo vari kugara vakamanikidzana kuPlumtree kwakare munhu watataura naye anoti zvakakosha kuti munhu agare achigeza maoko ake kuitira kuti asabatwe nechirwere ichi
achandingongoda kuti vanhu vazive vanhu ngavaramba vachitenga masanitizer iwayo nezvekudzivirira zvirwere varamba vachitenga masanitizer nekudzivirira zvirwere vanhu varegere kufamba semataurirwo achiringoita chirwere chacho kunzi ichi pawabata ndakapabata newe waenda saka tinenge tichingoda hwadu kuziviso vari kunze vasiri muquarantine kuti vakwanise kugara mudzimba dzavo ndavagare mudzimba vachigara vachisanitizawo speciali kumatoilets ngakugare kune masanitize akawanda chaiko because matoilets anotapurira chirwere chakanyanya
icho changa chiri chizvarwa chezimbabwe chakachengetedzwa paPlumtree High School mudunhu reMatabeleland South chichitaura chiri parunhare chiri kuPlumtree kwakare murwiri wekodzero dzevanhu akaita mukurumbira munyika vaMike Ored vakashaya nezuro kuIreland uko vanga vava kugara vaOred vanozivikanwa zvikuru nemabasa vakaita mukurwira kodzero dzevanhu munyika munguva yavakashanda nesangano reCatholic Commission for Justice and Peace vaOred vakaburitsa gwaro rinonzi Breaking the Silence, Building True Peace iro rakaburitsa kupondwa kwakaitwa vanhu mumatunhu eMatabeleland neMidlands uko kunonzi kwakaurayiwa vanhu vanodarika zviuru makumi maviri nemauto e5th Brigade makore mashoma Zimbabwe yawana kuzvitonga vaOred vakapinda mune zvematongerwo enyika vakava mumiriri weMDC muHarare Central muna 2000 asi vaOred vakazosiya zvematongerwo enyika nepamusana pekurwara vasiya mudzimai Diana vanakomana vatatu Peter Stephen naMichael nemwana musikana mumwe chete Margaret nevazukuru yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chatinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo
ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namai Ellen Musanjeya vanobva ivo kuZimbabwe asi vachigara imo muno muOhio kuColumbus uyezve vari kurwara nechirwere checoronavirus kana kuti COVID-19 pari zvino amai Musanjeya vanoti ivo vari kutenda mhuri yeZimbabwe iri kuColumbus Ohio iyo yakabatana ichivabatsira nemari uyezve nezvekudya sezvo mhuri yavo vanosanganisira murume wavo vaMusanjeya nevana vari kuZimbabwe tinokuchingamidzai nemufaro pachirongwa chedu mungatipowo nhoroondo yekuti makaziva sei kuti mune COVID-19 kana kuti coronavirus
ndakatanga kurwara izvo kusvikira pakuzotestwa kuti ndizobuda ndakaita positive kucoronavirus saka ndo zviri kundibata ndo chirwere chiri kundibata panguva ino
zvakafamba sei munganyatsotsanangura here kuti makaenda kunotorwa matesta yakupi zvakafamba sei
zvandakaita ndatangoti ndakaita svondo nyaya rekuti rekubva tazvosvika musi wa29 mach svondo iroro ndaingonzwa mumhino mangu muchingoita kunge munhu uye ari kubatikana nemaallergies kunge flu iri kuda kutanga ndatofonera mwana wangu kundayarutei mach rekatiwe mumhino mangu muntu kunzwa ngenduka kuita flu kana kuna allergies iriko kana ii flu sei isiri kukora ndaicheka ichakora yoguma yanatoflu but zvakaramba zvichingondinisi saka muhausi mandaishanda takanga tanzi takutanga kucheka matemperature everyday saka ndakazobuda muhausi yandaa kunoshanda kuneimwe ndobva ndasvika kusingacheke matemperature ndakati takucheka temperature yangu ndikakuma saka musi wa29 ndakatanga kunzwa miri kuwadza ndakakwira mastairs aya ndakasvika kuno musoro uku zvakaoma mbiri yangu yakatanga kungirwadza ndikati kuna papa rumati yangu mbiri wangu uri kurwadza asi ndakafungwa tikungorwadza nekuti 2 weeks ago ndandaenda kwadokta ndichinoti mbiri yangu iri kurwadza kanza uzorori tenda unokwanisa kuti upote uchimborara kuzoka after 6 weeks. Saka ndakafungira kuti ndizvozvo zviri kundidara. Saka musi wa29 uyaya musi weSunday musi weMonday musi wechipiri mhiri yangu irongova. Saka pesa apa ndanga ndiri ofisi tatu ndauda kusvika kubasa ndakati rega ndiende kuhospital ndinotestwa. Ndizvo kuti zvii zviri kuitika ndaudza mumwe wangu ndakati apapura ndakuenda kunotestwa ndakuenda kuhospital akati iyo ndiri kuzwa kuti hapana zvaunomboniitwa. Imbomira ndakati rega ndingoenda ndinonzwa kuti vanondita sei kana vangondidzosa ndongodzoka zvangu. Saka ndobva ndaenda kuhospital kuyasi temperature yangu yakazindira pa99. ndozvakandisimudza ndichinzwa kutsva zvokutsva zvii zvokuti musi wandakaenda ikoko musi wa1 kwaiti ndakatitonhorera sindaka ndakapfeka kanenge kasipenjeti sokudai ndakanambopfeka chii ndobva ndanosvika kuhospital kuya vavatora history yangu ndobva ndakutaura nachiremba. Chiremba akachitsanangura tinzwa vachingibvunza uri kuzarirwa here miri ndo yairwadza akandirwadza zvokuti nyama yangu yange yakaita kuibvai ndakafungwa tindo zvokundi kuzasinde ndobvandavatsanangurira zvese miri kundirwadza makumbo kupisa miri hanya kungotsva kanzi kourukurutaiti uri kuta kuzarirwa ini ndikati aiwa ndinongozarirwa kana paini zvandinenge ndaita kana kupika masei kana kuti uri kurwadzawa nepauriri aichicharonzo chakuita kuti uye ndikati iyo temperature iyoiyi ndatoona kuti yakuti utanga kukwinda pa99.9 zvayaro nekurwadza kupita miri yangu ndozvandita kuti ndoyekuyo chikanzi handisi kuona enough of the symptoms kuti ndikuise muchipatara kana kuti ndikutesti. Unaita nezveuri healthcare weka here? Ndikati zvikanzi saka kana uri healthcare weka ndaakutokutesta ndakati ndobva ndatestwa ndikati saka kubasa ndodii zvakanzi kubasa uchairi kuzonera kumba marizausi anobuda after 6 days auya kuno kumba kuya miri yakandirwadza miri yakandirwadza asi masimptoms aya yandakataurirwa yana chiremba aya haana kubuda manje ipapo asi miri wakanga wakarohwa rohwa temperature ichipinda hazvina kuzoita 6 days kuti marizaus abudi akazopanze pakuti 6 days dzaizokwana musi wa7 akazobuda musi wa4 ndakafonerwa zvikanzi atatiikuze marizaus akawaita positive saka uchatogumizira kubuda muchatokutumira email yekutiusaini andibude mumba ukabuda mumba tokesanakati ipapo ane masimba emapreses kana kuzakuta zvese zvese kana kuvaida chachioo zvikanzove mubvunzo here ndobva ndakubvunza mubvunzo zvino ine here kana kuti inganzi life span yaya inayo yekuti ukaita mazuva akati achirwara unoziva kuti ndaanani ndichibvunzawo zvinezvo asi njura yandaiwana ndeyekungoti hatizivive nekuti chinhu chinhu chinowanzwa chii tirikungotarisa munhu ega ega sezvaro saka zvikanziwa kutogara maisolation ikati zvinongana ndachawesi ndongopinda mota mangu here ndoenda kuhospital zvikanza iwa uchatobude imomo kana waita wesi unofonera 911 ndovanouya wozoona kuti isiti life threatening kuti uendeswe kuchipatara kana kuti usiyiwe mumba imomo kana zvisiri life threatening vanongokusiya uimomba kungomoto saka ndobva ndagara iwo musi wandazofonerwa kuzvi musi wafuko zvakanga zvapedza kunge nyana hati ndongoziva paunofonerwa paipai uchiudzwa ka ndakatunzwa mudakaro wanya ndikatunzwa kunge ndakutofa here ndozvaitika zvo zvakina kuona andakatanga kufonera mwana mudiki chai naimaswelo haana kuvhunduka kuti yini mama ndozvaitika akabva zvitora izi akati izvo zviya zvamangamuzvita zvokunatira izvo zviya zvokatichingoita izvozvo vatanga kutsanamura vanhu zhinji vakupona zvakadai zvakadai.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaitashanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous nechirongwa chawatipakurira vatereri veStudio 7. Tinotenda kuti tichange tinewe zvakare svondo rinouya. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Tino gamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa ratinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezvinguva yeEaster inove nguva inorangarirwa kufa nekumuka kwaJesu Kristu nemaKristu mupasi rose. Nguva zhinji maKristu anoungana achicherechedza nguva iyi vachisangana munzvimbo dzakasiyana siyana kubva kumakereke, asi gore rino nekuda kwedambudziko rechirwere cheCOVID-19 nyika dzose pasi rose dziri kurambidza nyaya dzekuti vanhu vange vachiungana. Izvo zvaita kuti vatendi vechiKristu vange vachicherechedza nguva iyi vari mumwe nemumwe mudzimba dzavo. Kuti tinzwe kuti vatendi vari kutambira sei chiitiko ichi, nhasi tabata Reverend Forbes Matonga veUnited Methodist vachibata vari kunyadhire mission kuZumba. Reverend Matonga, tingatanga nekuda kunzwa kuti vatendi vari kutambira sei nyaya yekuti vasaungana munguva ino yezororo reEaster.
Makadi vaJonga, tinofara nemibvunzo yamandipa wokuti mapurisa ari kufamba achiti vanhu garai mudzimba sekereke. Tinoti vanhu ngavateerere zviri kutaura mapurisa. Tinoda kuti tibatsirane kuti tizive kuti rufu runokwanisa kudzivirirwa nevanhu. Varipo vamwe vanodzidziso yekufunga kuti mandufu ese anokonzerwa nekuda kwekuti ndiMwari ari kuti avepo. Isu tinopokana nazvo. Vanhu vanogona kukonzera rufu, vanhu vanogona kuurayisa vamwe. Tine muenzaniso wakanaka uri mutestamendi yedu apo Jesu akanga achiri mwana. Josefa anorayirwa naMwari kunzi tiza nemwana. Herodi anoda kumuuraya. Vakadayira saizvozvo vakatiza, vakaita kuti mwana Jesu ararame nekuti rufu rwakatizwa. Saka vanhu ngavateerere zviri kutaurwa nemapurisa vagare mudzimba. Tinokwanisa kutiza rufu urwu hwakawanda wedu. Tine muenzaniso wakanaka zvekare weChina ine vanhu vanopfuura 1.4 billion. Kungadai kwakaita murakatira vanhu vakawanda nekuda kwekorona. Asi nekuda kwemirawo yawakaisa vanhu vakateerera, tinonzwa kuti even guta reWuhan kwayakatangira korona ravhurwa nepamusana pekuti chirwere chava under control. Saka ikurudziro yedu kuti vanhu ngavateedzere. Asi tichikurudzirawo zvekare iwo mapurisa acho kuti asashungurudza vanhu, asarova vanhu, nekuti ichokwadi kuti vamwe mudzimba chekudya chacho hamuna vakange vavharirana imomo.
Zvii zvingaitwa nevatendi?
SevaKristu todii zvairi Easter? Chekutanga patinototangira. Easter inotangwa nemusi wechina uyo Jesu anogoverana zvekudya nevadzidzi vake yatinoti Last Supper kana kuti Holy Communion. Iyoyo muenzaniso wokuti zvekutya zvinogoveranwa. Saka tinodaira kuti semaKristu patinotangira kugoverana zvekudya zvedu nevasina, nekuti ichokwadi kuti mudzimba dzedu nemalevels eurombo uye neprojection yeWFP yekuti vanhu vangapfuuri mamiriyoni 7 kana kuti 8 muZimbabwe vane nzara munguva inei. Vakanga vavharirwa mudzimba vazhinji havana chekudya. Saka zvinganaka kuti vaKristu vanazvo vagoverane nemaneighbors avo kuti vanhu vasafire mudzimba nenzara.
Saka vatendi vanozowana sei shoko kana vasina kunge vaenda kumakereke kuti vange vachiparidzirwa nevafundisi vavo?
Mwari sekudzidziswa kwatakaitwa neketekezima yedu vari kwese kwese. Inguva yekushumira ushumiri hwedu tiri mudzimba. Tinoda kuti titende vakaisa social media maplatforms anenge Facebook, anenge WhatsApp. Vafundisi vari kukwanisa kuramba vari in touch nenhengo dzavo uye vachiposta pamadande mutande, vanhu vachiverenga, vanhu vachikomborerwa, vanhu vachikotsverwa pamweya. Hongu pane ngozi yekuti zvese zvese zviri kukandwawo padande mutande ipapo. Zvimwe zvinoita mislead masangano. Asi tinodaira kuti sezvakataura Jesu akati dzangu dzinonzwa izwi rangu. Taenda pamadande mudande apo tinokwanisa kuzoona kuti izvi zvinobva kuna Mwari, izvi hazvibve kuna Mwari. Saka tiri kudaira kuti hapana chakanyanya kuchinja. Easter iri kuselebretwa, Easter iri kukomoreretwa. Tikutarisa kuti vanhu vari kupinduka, vanhu vari kubatsirwa. Iro denda richatibatsira kuti tiswedere pana Mwari. Mwari vakuitirei zvakanaka, vakukomborerei. Amen.
Manga makateerera kuna Reverend Forbes Matonga vekereke United Methodist vachibata vari kunyadiri mission muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuoneka yane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ngatisanganei zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, zvitumirei ku studio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Ola mugela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhlaka 11 kumabasa 2020 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Uyabonisa ke ukuthi siqondile thina njengenhlanganiso esithi akuhlolwa abantu abaningi kakhulu, uhulumende kayeke ukuthi alinde kuphela sebegula kakhulu.
Iningi lithi ukukhuphuka kwenani lasebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus lisiya kwabalitshumi lantathu kukhomba ukuthi bengaba bebaningi abalomkhuhlane lo elizweni. Ngakho uhulumende kumele engeze inhlelo zokuhlola uZulu. Inhlanganiso yeMisa Zimbabwe isimangalele amapolisa emthethwandaba iwethesa icala lokuhlukuluza intatheli ngesikhathi zisenza umsebenzi wazo ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe.
Lonyaka umnyaka wokuqala ukuba amakholwa adlalela iPasika ehlukene lolalo umuntu engkhaya.
Amakholwa isiKristu ananza ikhefu lePasika esezindlini ngenxa yomkhuhlane weCoronavirus. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inengi lithi ukukhuphuka kwenani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus lisiya kwabalitshumi lantathu kukhomba sobala ukuthi bengaba bebaningi abalomkhuhlane lo elizweni, kodwa bengakwazi ngoba inhlelo zokuhlola uZulu zingekho. Uhulumende uthi phezu kwabantu abalitshumi lanye kulababili ababanjwe umkhuhlane lo izolo. Asebebulewe yi-coronavirus eZimbabwe bathathu njalo asebehloliwe elizweni lonke bangamakhulu amane lamatshumi ayisithupha kuphela 463. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor, umnumzana Efidlela Ncube.
Ilanxa inani labantu abahloliweyo lilincane kangaka, abantu asebetholakale belalo bayaqansa. Kuyabonisa ke ukuthi siqondile thina njengenhlanganiso esithi akuhlolwa abantu abaningi kakhulu, uhulumende kayeke ukuthi alinde kuphela sebegula kakhulu, aphuma angenela ngaphandle ahlola abantu alandelela abantu. Funa igciwane lihlezi emalokitini, lihlezi emakhaya, lifihlekile. Ukuhlola abantu abaningi kuza kwenza ukuthi sikwazi ukuthi sizwe lokungakanani, sithatha amanyathela njalo okuvikela okugwema, ngoba nxa sigwema into esingayaziyo akukho lapho esiyakhona. Kumele sizivikele entweni esiyaziyo ukuthi imemetheko okungakanani, kuzaba lula ukuthi siyivimbe. Akuhlolwe ngendlela ebanzi kulalokho okwenzakala khathesi.
Umumo unjani ngoba sizwe umongameli Emmerson Mnangagwa esithi amapolisa lamasotsha azaba enyakazela ndawana yonke eselula isandla somthetho ngendlela eqinileyo kulabo abazabonakala behamba-hamba?
Yebo, amapolisa lamasotsha ayabonakala edolobheni lezi ndaweni ezinye ezisema-Growth Point emakhaya bevimbela abantu ukuthi bangangeni edolobheni. Abanye abangena befuna impopho, befuna othukela, befuna imbhida okhabishi bababuyisele emuva. Thina sithi njengenhlanganiso ayisiyonto edinga i-AK, edinga i-machine gun, edinga ibhazuka le. Le yinto edinga ukucebisana lezakhamizi, ukufundisana lezakhamizi, i-awareness issue, so law enforcement issue, yikufundisa abantu. La mapolisa la abahlangana lawo abantu kabafundisa ukuthi buyele emuva, kanti ngabe ahlangana labantu abasebafundisa ke ukuthi kungani bengafanelanga babe phakathi edolobheni, bekuzaba into enhle kakhulu leyo. Kumele abantu bafundiswe, hayi ukuthi bethuswe, hayi ukuthi bachaywe, hayi ukuthi kuthiwe buyela nje kungazange kwakhangelelwa ukuthi emuva uyakudlani. Akube into yokufundisana yokucebisana, isizwe singabanjalo lizavimbeleka ke igciwane leli lingamemetheki.
Umnumzana Efidlela Ncube ngoyinhlanganiso ye Citizens COVID-19 Monitor. Inhlanganiso yemisa Zimbabwe isimangalele amapolisa emthethwandaba iwethesa icala lokuhlukuluza intatheli ngesikhathi zisenza umsebenzi wazo ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe phezu komkhuhlane we-coronavirus. Inhlanganiso le ithethe inyathelo leli ngemva kokuhlukuluzwa kwentatheli zindaba ezigoqela ezestudio 7 kanye lenewzimbabwe.com. Imisa Zimbabwe ithi inkantolo kumele ilaye amapolisa ekele intatheli zindaba zisebenze zikhululekile. Inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights layo imangalele amapolisa lamasotsha iwethesa umlando wokungenela abantu emayadini abo ebahlukuluza. Umthethwandaba uzahluza lolu daba ngomvulo. Amapolisa lamasotsha wona aqhubeka egcwele emigwaqweni lasemadolobheni emizameni yokwenqabela ukuhamba-hamba kwabantu. Amakholwa esiKristu lonyaka ananza ikhefu lePasika esezindlini ngenxa yomkhuhlane we-coronavirus. Wona osubulele abantu abathathu eZimbabwe labedlula inkulungwane ezilikhulu emhlabeni wonke jikelele. Ikhefu leli liqale izolo ngokubethelwa kukaJesu esiphambanweni njalo ligqitshwa ngokuvuka kwakhe ngesonto. AmaKristu avame ukuba lemilindelo eqala khona ngolwesihlanu iphele ngesonto. Kodwa iCorona ikwalile lokhu lonyaka. Sixhume umfundisi uSeni Spanda wasichasisela ukuthi balinanza njani leli khefu.
Lonyaka umnyaka wokuqala ukuba amakholwa adlalela iPasika ehlukene lolalo umuntu engkhaya. Kodwa into eyenzakeleyo ukuthi amabandla ehlukeneyo abekhulumisana lamakholwa labazalwane babo ebulenjini besenza inkonzo bebatshengisa ukuthi nxa umuntu engkhaya engabala yiphi imibhalo bangathandaza njani, njalo nxa kulesidlo okumele basithathe bangakwenza bengkhaya beyimuli. Ngakho abantu abaningi bathethe isikhathi namhlanje belezimuli zabo bethandaza bendawonye, abanye njalo besidla isidlo beyimuli. Kodwa sicabanga kakhulu ukufa lokuvuka kukaJesu Kristu okuyiyo ithemba lethu esilalo, njalo yintshumayelo ekhona eyisisekelo samabandla onke.
Ulilunga lenhlanganiso esibunjiwe ejonge ukudingela usizo isibhedlela se-Ekusileni okuyiso esikhangelane lomkhuhlane we-coronavirus kobulawayo. Sizo bani kahle kahle eliludingayo?
Isibhedlela sekusileni njengoba abantu abaningi sikwazi ukuthi sasihlezi singalambheda, sasihlezi singalazi izinto eziningi ezidingakalayo ukwenzela ukuba isibhedlela sisebenze. Ngakho sidinga izinto eziningi, kudingakala imbheda, kudingakala ingubo, kudingakala izitulo, kudingakala ke izinto eziningi ezenza ukuba isibhedlela sisebenze nxa abantu behambekiswa. Ngakho ke umsebenzi okhona kathi sekusileni ukulungisa konke lokhu kwenzela ukuthi isibhedlela siqalise ukusebenza. Ikanti nxa sikhangelela umkhuhlane we-coronavirus, kufunakala izinto eziningi, ama-ventilator, kuyafunakala njalo u-oxygen, kuyafunakala umoya ukwenzela ukuthi nxa abantu begula kakhulu bathole zonke lezi zinto. Izinto ezidingakalayo kumele zibe khona. Ngakho kudingakala imali. Abantu bengaya ebulenjini osobulungisiwe obe ambulawayo fighting against COVID-19. Kukhona khona phana kuyatshengisa ama-account okumele abantu bafake khona imali. Kuyatshengisa njalo ukuthi i-account kumbe yalapha e-Nostro kumbe i-account e-Dola yeZimbabwe kumbe njalo i-EcoCash account. Konke khona khona kukhona ku-Facebook account ambulawayo fighting against COVID-19. Njalo into eqakathekileyo ukuthi le inhlanganiso kudingwe iDeloitte abangama auditors abazakhangela ke konke okulethwe ngabantu ukuthi kusetshenziswe ngendlela efanele.
Omnumzana Useni Spanda ngumfundisi sixoxela ekobulawayo. Uhlelo lwezemaphandleni lamhlanje, izakhamizi ezansi yamaNdebeleni zithi sezihlalela evalweni kulandela ukuqhamuka komkhuhlane woqhuqho imalaria wona osubulele abantu abayisithupha kulumhlubulo. Lokhu kwenzakala ngesikhathi ilizwe libhekane lokumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Abogatsha lwezempilakahle bathi sebebulele uqhuqho laba bagoqela abantu abahlala e-Bedbridge, oyedwa wobuvuma lomunye wenkhwale eGwanda South. Abafika phosa amakhulu esiyagalolunye bahlaselwe yilo mkhuhlane, njalo iningi labo ngele Bedbridge. Ezinye izigaba ezibhekane lalolu dubo zibalisa iNsiza, iMangwe, iUmzingwane kanye leMatobo. Umkhuhlane oqhuqho awuvamanga eGwanda, kungakho iningi lezakhamizi lethukile. Ukuhlaselwa kwawo ngasikhathi sinye lo mkhuhlane we-coronavirus kubangela ukuthi abanye benakekela ukuthi abafayo laba babulawa yiyo i-coronavirus. Kodwa uhulumende uthi akunjalo. Unkosikazi Evelyn Ncube owevuma ngomunye wabakhalayo ngemva kokubhujelwa ngumntanakhe obeleminyaka yokuzalwa engama-36 kuviki edlulileyo obesemba igolide kumfula uMzingwane. Uma Ncube uthi baphuza ukuyafika eklinika becabanga ukuthi ubulawa yinyongo, bathe sebesiyafika umkhuhlane usuxhwalile badluliselwe eGwanda ngemva kokuba baye kobulawayo lapho umntana akhe abhubhele khona.
Seze sifika ngale bathi hayi imalaria le isikhwelile, ivele iyakhwela, uphuzile, ubemela uye ngelanga lesithathu eqalisa kungeni 2, so yena uzoba kuya ngelanga lesi-4.
Sixhumane njalo lesinye isakhamuzi ebuvuma uMnumzana Morgan Dube osuka komajiya oko wahlaselwa yilo mkhuhlane kuviki edlulileyo.
Abe sengitshaywa likhanda dola la lesishini sami sokugotshela phakathi kwala ukuthi ngidle temvula ekuseni, ngahle ngabona VHM wangihlaba, hayi bahle banginika i-treatment.
Esinye njalo isakhamuzi uMnumzana Matthias Moyo uthi umkhuhlane oqhuqho usuletha ukwesaba okukhulu kuzulu esigabeni sabo.
Besingalama i-cases amaningi, yona le i-case ekhulu enyuwe kade silathi sethusile selu ukuthi ha sesize siba lo muntu olunywa imalaria ebulalayo. Angabe velele ngapha abantu bayazisebenza njengoba njilo, abanye bahamba bayekuta, abanye ngaphilangayo, abanye basemagcimbini esithi zantsho. So ungafika ukuthi uyenxa uyabe kuthethe kwabo ngoba kusegangeni, awula mosquito net yakho leyana ohambelayo.
Lo babezempilakahle besithi bathatha amanyathelo okuvikela uzulu afana lokupha izakhamiza ama-mosquito nets iningi lowasebenziswa kunye athi ukuvikela imiyane kuthi unkosikazi Gladys Moyo Manala yena ubona ngezempilakahle esigabeni.
Abanye bayenza beyakha izilugu zenkukhu ngawo sibili sesesaba lakho silandelela sibuza sile committee esayikhethayo kuma-community health clubs ukuthi basincedise sikhuluma ngezempilakahle ukuthi basincedise ukuthi sihambe sizama ukuthi abantu banga-abuse amanethi lawa.
Unkosikazi Precious Vanda laye obona ngezempilakahle esigabeni seMajiya uthi iningi labantu lethukile ngokuqhamuka kwalo mkhuhlane sikhathi sine lo we-corona.
Abantu bavula amehlo lokhona ukuthi angezwa okuncinyane uthitha endilanda instead bandilanda baze bandandile emasimini banjise lokho engabe ngikwenza.
Umqondisi wezempilakahle ezansi emandebeleni unkosazana Rudolph Kotzore uthi ukuna kwezulu eliningi ekuqaleni komnyaka yikho kudale ukwanda kwemiyane esibangele ukhukho.
Remember the, I think sometime in February, the whole country received some rains for about a week, including...
Niyakhumbula ngenyanga kaNhlolanja kuke kwana izulu ilizwe lonke kugoqela lasezansi eMandebele. Ngemva kwalapho umkhathi wabuyela kojwayelekileyo okwenza iminyane yenelisa ukwanda. Saba labantu abahlaselwa umkhuhlane woqhuqho eBaybridge. IBaybridge yona incelelane leChiredzi lapho okuvame khona lowo mkhuhlane.
Uthi Kotzore ukhuthaza njalo uzulu ukuthi agijimele eklinika xa engezwa kuhle ukuze ayelatshwa kusesemasinya.
Emuntwini ongelalwazi lalo umkhuhlane sengacabanga ukuthi kungaba ngokunye ngenxa yokuthi nxa isikuhlasele kakhulu isifuba siyaba buhlungu kugijinyiswe isisu bengani siwumana lokunye nje okuthiyeneyo.
Abezempilakahle batho kwamanje sebepha abantu ama-mosquito nets afika phose enkulungwane ezingamakhulu amabili 174,000 egwanda laseBaybridge ukuze bazivikele. Ngimele Studio 7 ngisebuvume eGwanda South ngu-Albert Nube.
Siyabonga Albert, singene kuhlelo lwabesifazana silo sithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Inhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Association of Zimbabwe ithi ilahlekelwe ngamalunga ayo amabili kusehlakalo sokuhlukuluzana ezindlini ese-domestic violence, kambe abesifazana lamantombazana baphephile selokhu abantu behlezi ezindlini. Uhlelo lokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus sixoxa nesiphathamandla salinhlanganiso unkosazana Catherine Jubane.
Silembiko ethize siyitholileyo enye ephathelene labanye ababalisi. Kulombalisi wethu omunye otshonileyo kuthiwe utshaywe indoda yambulala. Kati-ke njalo kulabanye abahlukunyezayo ngendlela eziningi ezijiyeneyo. Ukuhlukunyezwa sikokubulawa nokutshaywa kodwa ukuhlukunyezwa kubuya kungakuningi. Ukuhlukunyezwa kungabe kuyizinkulumo, kuyabuya njalo ukuhlukumezeka ezimalini. Kati ukuhlukunyezwa nje kungathatha loba yiphi i-dimension kusengukuthi okwenzayo ukwenza ngasizathobani. Izizathu zingabe ziziningi. Okokuqala, abantu ikakhulu kuleli lizwe lakithi eliZimbabwe ngabantu abaphila from hand to mouth. Ngisitsho ukuthi ngabantu abadinga imali yokudla khonapho. EZimbabwe lapha kunzima ukuthi ungaba nama-savings uthi kumbe ngisevile ngile mali ethize engiyibekileyo ngomumo we-economy yethu okwalesi sikhathi. So khona kuyana kuyahlukuluza, wonke umuntu kuyamhlukuluza, angabe ngubaba kumbe ngumama, konke khona kuyana kuyamhlukuluza. So sokungabangela ukuthi kube lolaka ebantwini. Umama layo uyabe ekhangile abantwana bamkhalela labo ufuna ukudla engxenye la bese ekhuluma-ke lo mkakhe ukuthi khona hayi baba lapha kunje kunje, bese kugcina sokungavuka-ke ulaka ukuthi kade right mina uthi imali yakhona ngiyithathe ngaphi. Isicelo nje besisifisa ukuthi ngabe uhulumende uba lezinhlelo ukuthi aphathise abantu ngalesi sikhathi esinzima esilockdown, ngoba abantu abaningi abasebenzi. Akhona yebo amanye ama-department okuthiwa ayasebenza njengakubo-mining lakubo-farming, but abantu beZimbabwe ubuningi babo vele ngabantu abazisebenzayo abazithengiselayo izinto. So kwezinye izindawo vele akula bantu abathengisayo, so kuba nzima ukuthi umuntu imali angayithola ngapi. Khona kuthana kungagcina kubangela udlakela ezindlini ebantwini abangumama. Kanti-ke labo abantwana, nxa umama ehlukumezekile kutsho ukuthi umntwana layo uzahlukumezeka.
I-lockdown le izaphatha njani izifundi lababalisi besifazane kanye lamantombazane?
I-lockdown ilungile, i-right, ngoba kuyamele ababalisi labo abantwana bavikeleke. Kodwa ngibona kunokuhlukuluzeka okukhulu kibo abantwana labo ababalisi besifazane, ngoba ikakhulu ababalisi besifazane ngomama ngabazali labo balabantwana, kumele bakhangele abantwana. Kodwa isimo sibi, izinto kazihambi. Uyabutshona usendlini, akulo okunye ongaphuma ukwenze la ukuthi uzincedise. So khonokuyana kuyamhlukumeza umuntu ongumama. Labo abantwana njengoba batshona bevalelwe ezindlini, weli bazabe befunda abanye bencediswa khonapho ezindlini, kodwa still labo abantwana sokulakho ukuthi kubahlukumeze. Kodwa-ke siyalubonga uhlelo lolu lukahulumende ukuthi uhulumende ubone kufanele ukuthi kube njalo, ngenxa yokuthi kungayekelwa lakho kuthiwe hhayi lo lalowo kazibonele kazezela kufunayo, kuzabangela ukuthi abantu abaningi bagcine befile. Uhlelo lolu luzavikela izimpilo eziningi, izimpilo zabomama, izimpilo zabantwana lazo zizavikeleka. Kodwa-ke akutho ukuthi akusuze kube khona okunye. Ngakho umuntu lesifiso sokuthi umkhuhlane lo umemetheke, sonke siyafisa ukuthi ngabe umkhuhlane lo uyakhonteyinwa, ulwiswe, uphele. But still, loba kunjalo, kuzaba khona izinto eziningi ezizahlukumeza abantu, ikakhulu abantu abangomama labo abantwana.
Leyo bekuyingxoxo loNkosazana Catherine Jubane, isiphathamandla senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Association of Zimbabwe. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga lawe Sithandekile. Siye kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba silo Chris Gande.
Lingali tshona njani izulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo mnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko.
Mnumzana, umbuzo wami wokuqala, ungasitshela ukuthi umumo unjani lapho okhona kumbe oke wawubona ukusenzakala? Ungasitshela nje ngamafitshane.
Hayi, umumo wona muhle, kakula problem. I-problem nje yona le kuphela ukuthi impuphu kayifike ebantwini, ngoba abantu nxa belambile abasoze abantu behlala endlini, bazinikela abantu bethu okungasikho kufa yikuphi. Yikho kuyakwenza ukuthi abantu begijime beye emabhasini betown bedinga impuphu etown. Kodwa-ke uhulumende besengazani uyazama ukuthi impuphu leyi kayifike emalokitshini ward by ward, iye khona ngalo impuphu leyo. Ingafika impuphu leyo ebantwini wena lapho, kungaba ngcono, kuzakhanya kulobubele khona lapho. Ngakho-ke kodwa-ke emputhini khona lapho abantu bayabuthana kakhulu, babuthana lokhuyana okungenziyo ngabona yindlala. Okudingakala ukuthi khona kube lamapholisa sibili abatshelayo ukuthi kabatshiyelane izikhala ezithile. Nxa betshelwa nje kuphela kumbe bangaba betshelwayo ngabaema-residensi, hhayi umuntu olambileyo kayi, abazwisisayo ngabantu abadala. Kuthi laba abathenga impuphu khona laphana besiyayithengisa, igenga lesakhula abafana laba bathenga laphana besiyathengisela bona ugugu bona labo yibo abalenkani bona labo kabafuna ukuzwa ukuthi khona betshelwe ngokushedela emuva betshiyela namagephu umuntu abefuna ukuthenga impuphu eyedwa ephenduke kathathu kathathu la kusasa impuphu ingabakhona umbone ekhijini esiyakhona uthi bekwazi ukuthi lowo ngokuthengisa impuphu lo
ngokubona kwakho uhulumende usebenze kahle yini ngalesi sikhathi sobunzima obudalwa iyo i-coronavirus lobu kumbe kukhona lapho asilela khona njengoba sisizwa kuthiwa indawo lapho okuhlolwa khona okwenziwa khona ama-test kuthiwa zilutshwana kakhulu ukukhona yini ongakusola ngohulumende kumbe ongamncoma ngakho
uhulumende yena ngokwakhe kudingakala ukuthi encediswe laphana lalaphana kodwa ke ngendaba yona le ukuthi indawo lezo zokuthestela lezi zingaba zilutshwane angibona ngazani ukusase right mina uhulumende angahlala nje ezilungiselela ngoba akukavami akukadubuki kakhulu elizweni leli njalo into esingayixwayisa thina uhulumende yukuthi uhulumende angasavumela laba kuthiwa khona bazothestela ama-injection abo emazweni e-Afrika abanye bangakwenza yebo kodwa ke hayi isozo sebensundu lesiyisinye abafuna ukuthesta kabathestele emazweni laba lapho kufiwa khona kakhulu hatshi esizweni sebensundu kuthestwane lapha sifuna umuthi whether ngowesintu nxa ungowesilungu nalo ama-injection lawo ngawube ukuthi khona ngoqondileyo hakhona ukuthi bezothestela ebantwini bangathestela ezinjeni kumbe enyamazaneni nxa lezo nyamazana zilalowo mkhuhlane kodwa nxa umkhuhlane lowo ungekho abathestele khona ngale makhiweni lapho kufiwa khona outside Africa hakhona ebantwini abamnyama lapha sizothestela into angakaze vele yenzakale sokuzothestelwa kithi abantu yikusidelela lokhuyana njalo uhulumende yena lo yabevumela into enjengalo lo yabethengisa abantu
bathini manje abantu ikakhulu amakholwa siyabona labo abavunyelwa bathini manje ngomumo khona
laba bezenkolo abemachurchi laba amabandla wonke bemele ukuthi khona bona ngabaguqile kathi sibekhuleka kuNkulunkulu bengene ebhantini sibili ukuthi khona basemthandazweni hayi ukuthi bebalekele uNkulunkulu onguyemele esize la uhulumende laphana nxeka sengokubonisise kuhle sokhanyazana silandela wonke amahulumende la enziwayo lawa emhlaba wonke nje jikelele kumbe kwamanye amazwe leli lizwe leli liyazakala ukuthi ngolokholo okube sokudingakala ukuthi khona uhulumende yena ngawube lesineke wadeda abantu laba abahambe i-church khonokho kodwa nxa sebese-church indaba yona le yokuthi kuyathiyelwani one meter akusuka kube nzima ngakho-ke la uhulumende khona phana la uthwele nzima ukuthi usele ukuthi athatha decision bani kwasokuvalwa nje lama-church kube kathi sesizakhuleka sezindlini kuthi-ke lapha laba uhulumende lapho esibona zani uzamile yikho khona lokho nje kuphela ukuthi abantu ngabanikelani izikhathi
lo-ke ngumnumzana Max Mgandla ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gandhi asidibaneni njalo ngeviki ezayo.
Siyabonga Chris ngohlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Ixowam ungishiyelani wakhala ke uJesu ngalolo suku bembethela esiphambanweni. Sishayela ke linamakholwa lengoma siphiwa ngamadodana asewisile ngalesi sikhathi sekhefu lephasika. Ukuziphetha ezo suku sikhangele ebezihamba phambili. Inengi lithi ukukhuphuka kwenani lasebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus lisiya kwabalitshumi lantathu kuveza ukuthi bengaba bebaningi abalomkhuhlane lo elizweni. Ngakho uhulumende ukhuthazwa ukuthi engeze inhlelo zokuhlola uzulu. Inhlanganiso yemisa Zimbabwe isimangalele amapholisa emthethwandaba iwethesa icala lokuhlukuluza intatheli ngesikhathi zisenza umsebenzi wazo ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe. Kwanele olivalelisayo ngontungamili Nkuma.
This is VOA News.